zviri chiratidzo chekutizanu PF irikuda kuendera mberi nekuda kubira sapoto. Pane zvinhu zviviri zvatofanira kutarisa pano. Number one ndeyekuti zanu PF yakakundikana kana kuti kuluza zvemutsindo pasarudzo yapfuura kunyanya kumadhorobha. Saka munoona vaakuda kuti vachitora control yematowns aya kuburikidza nekusunga, kuburikidza nekudzinga macouncillors AMDC Alliance vachishanda nemabhazi ehurumende achigara tichitaura aya kuti anobatwa zvisizvo. Chechipiri ndechekuti vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC Alliance. Saka vanoedza nepose pati andosara muchiona vatungamiriri veMDC Alliance vazhinji takatakiswa nemaziso makuru. Saka vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC.
Maita vasachwayo, vamuponda munotiine zvataurwa navasachwayo uye nekusungwa kwavamafume nezuro?
Isusu tinoti let the law take its course. Tinoti corruption haisi political. Corruption inowanika kunyika. Munhu anenge akomendwa mhosva dhakwe his day in court anotaure maonero ake achiunza umboo hwake hurumende ichiiswa umboo hwayo. Handioni iri tsika yakakodzera zvekuti MDC itself inoda kuti munhu apomerwa mhosva yoda kunomudefenda as a political party. Ipapo I think saura wangu apa vanofanira kudzoka kudrawing board kuti vapaone as a policy kuti as a party is it normal for you kuti munhu asungwa ari pamberi pedare moende as a political party motanga kupa mastatements ekumuda kutira kumaexonerata yet pane evidence ichikupresentwa kukoti. Nekuti nyaya iri kutaurika pati kutaura kuti pane abuse of office yakaitika yekuti pane masenzi akafambiswa nezvisirizvo kuwetley akanzi pakashandiswa chisimba chemuofisi kuti vanhu vape hama dzavo masenzi. Nyaya iri straight forward from mataurwa airi kuita. Saka isi nyaya yekuti bato rikanotika kuti kusakorapshon munozorwa vada kuyati kuti zanu PF zanu PF asi izvozvo hazviikodzeri hationi zviri zvinhu zvinopa chimiro chakanaka kubato reyu. Nekuti kana munhu achinzi asungwa achipuwa mhosva achiti endai kumaroya mobhadhira maroya kuti adifende munhu abude dii panyaya dzake. Nekuti vanhu vezanu PF vari kusungwa wezvisiki right now maminista chavo chavo tione more power than meya wenyu wamurikutaurwa vachitotongwa. Saka imimi chanyanyokosha chii kuti munhu wenyu kana apomedzerwa mhosva kunzi aende kudare chii chinonesa ipapa? Zvaakuratidza izvi kuti MDC itself is the party is involved.
Vasachwayo, bato renyu reMDC Alliance rakatomboitawo ongororo dzevamwe vaipomerwa nyaya dzeuori mubato imomo. Chii chinoita kuti mufunga kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika? Imi makatembinga muchiongororawo nhengo dzenyu nenyaya dzeuori.
Bato reMDC Alliance ibato risingakurudziri kana risingatsiki nevanhu vanoita zveuori. Ibato risingadi kunzwa chinonzi corruption. Isu nyaya iripo ndeyekuti zanu PF ine hunhu hwekushandisa mabhazi ehurumende zvisizvo kuita zvai. Apa kukatarisa vasungwa izvizvi vanova vakuru vemaguta mameyas navamaiko kuchitumuridza navamafume vekuHarare kukatarisa nyaya dzavo dzese inyaya dzisina kunge dzatoitwa maiana. Kukatarisa izvizvi vamafume vatadza kutenda kukoti nhasi rinova ndozvara aifanira kuenda kukoti nyaya yekuti zvikwanisiro zvekuti kuende kukoti zvacho panyaya zvinofanira kunge yakabatwa namuvi zvinenge zvisina kukwana zvinenge zvabva mabhuta zvinenge zvisina kukwana zvinenge zvisina kuitwa zvichireva kuti vanenge vasika nyaya kuti vangobata munhu wemvii.
Vamuponda, mazwa zvataurwa navasachwayo pamusoro pazvo pane nyaya yekuti hurumende iri kupomerwa mhosva yekushanga yasunga yezoferefeta pashure, uye vamuri kutaura vari kusungwa vezanu PF vanhu vari kuchema kuti vanoitwa inonzi catch and release. Pindurai vamuponda.
Ipapa panyaya yecatch and release inyaya yekuti isu tofanira kuzwisisa kuti nyika yezimbabwe idemocracy which is made up of three pillars of government. Tine the executive kunana president uko, toita the legislature kune parliament kunana maMP uko, toita kujudiciary kune majaji and the like. Saka kana executive yasunga munhu, munhu iyeye anohendwa over kujudiciary. Ndo vanozoona kuti munhu akakodzera kuti apiwe bhiro here kana kuti atongwa ari mukati kana kuti ane mhosva kuti haana. Saka pane kamwe kakutaura kari kuita kanotoshamisa kuti kari kubva kuvanhu veMDC seiyo MDC yakazara nemaloya vanofanira kuvachoziva kuti mutemo wenyika unofamba soso. Inyaya yeinvestigation yekuzanzi munhu asungwa pasati vane humbo vakakwana indifensi yakutsvagiridzwa nokuti mhosva chaiya chaiya iripo.